Izvi zvakaitika gurukota rezvemukati menyika vakazembe kazembe vachiona nemaziso avo apo mumwe mudzimai muzvari Memory Kasipo vakanzi vabhadhare mabhondi 53 pamusoro pezvo ndokunzi vabhadhare zvakare madhora 310 emadhora ekuamerica sezvo vakanga vachida pasipoti yechimbi chimbi. Vakazembe vakati vaudza vakuru vepamahofisi emuchinhoi kuti vaferefete zvakaitwa nemushandi uyu akanga achida kubhadharisa muzvari Kasipo mari zvisiri pamutemo. Vakazembe vakatiwo zvavakaona zvinopa kuti zvizvarwa zvenyika zvinoshandira kune dzimwe nyika zvishore zvikuru hurumende nekuita uori.
The lady who was in the queue, she was asked to pay 53 RTGS or $10. When she's a diasporan. So we don't know whether that was a genuine mistake or it was intentional to frustrate her, but these are the things I'm talking about, that please, let's also serve our people with the dignity that they deserve. There's no reason for that person to have been asked to pay $53 when she made it very clear that I'm from the diaspora, I'm a diasporan.
Muzvari Kasipo vakati vakanzi vatange kubhadhara madhora 53 emabhondi kunyange vakaudza mushandi uyu kuti vaida pasipoti yechimbi chimbi iyo inobhadharwa nemadhora ekuamerica chete. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumukuru wepamahofisi epachinhoi kuti vachaita sei nenyaya yakanzi iferefetwe navakazembe sezvo zvakaitwa nemushandi uyu zvisiri pamutemo. Vakazembe vakazoudza vatori venhau pavakapedza kushanya kwavo kuti havana kufara neunhu hwevamwe vashandi vekumahofisi aregistrar general.
Which was probably valid, but you must understand that you are dealing with the public. So you just need to be a bit patient with them. Yes, because my mother's wife is not there now. Like I wonder, I know. If I surrender, I'm over this. Can I train police? Can I shopkeeper? Most of them are every day, so I know at times it's frustrating. But just try and be a bit patient with them and don't be emotional.
Vaka zembe vaka shoropoza kutadza kushanda kwewa shandi nekuda kwekushaikwa kwemagetsi vachitibazire kwa registrar general rinofanirwa kushandisa moto wezuva kana kuti solar.
This is within our control, within our means that we can do to improve the service. But I don't know if you can see my consumables. To go to Suzuka, I see some of my consumables, 10 per hour. You always have 2. I put my consumables. If we can reach our people out there using mobile means, then let's do it to make our people's lives easier. If we can have solar, can I get out? So let's deploy solar. Those are.
Vakazembe vakati mutengo wepasipoti hausati wakwira asi pane urongwa hwekukwidza mari sezvo zvikwanisiro zvekugadzira mapasipoti zviri kuvadhurira. Hurumende inogadzira mapasipoti zviuru zviviri pazuva ichiti inokwanisa kuwedzera kana ikawana zvikwanisiro zvinotengwa nemari yekuamerica iyo iri kushayikwa munyika. Vakazembe vakati pane vanhu vanosvika 350 ezviuru vakamirira mapasipoti avo munyika yose, ukuwo 40 ezviuru vari vagare vekumashonaland west chete. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.